Musangano achiri kuita kuno ku Glasgow we COP26 we United Nations conference on climate change wakakosha zvakanyanya kunyanya takatarisa zvino zviviri zvendingataura ndichiti chokutanga nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo hwokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze uhurongwa hwetingati hweman nationally determined contributions
mungatsanangura here kuti hurongwa hunofamba sei
uhu hurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze and zvakaonekwa nenyanzvi namaexperts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwemaNDC haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa1.5 degrees kana pa2 degrees nezvatataita saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi chechipiri chakanyanya kutarisirwa pamusangano uyu inyaya yokutenderana kwenyika kuti nyika dzingaita sei panyaya yokutengeserana nenyaya dzezviutsi kana yetingati muchirungu macarbon markets
izvi zvinorevei
izvi zvinenge zvichireva kuti nyika dzakabudirira dzingabatidzana sei nenyika dzichiri kubudirira kuti nyika dzakabudirira dziise maprojects munyika dzichiri kubudirira panyaya dzeclimate change mitigation kana kurijusa kana kudzisa chiutsi chinokonzeresa kuchinja kwamamiriro ekunze saka idzi ndidzo nyaya mbiri dzakanyanya kutarisirwa zvakanyanya pamusangano uno ende tiri kutarisirawo kuti isusu vanhu vachatenderana zvakanyanya kuti tichavandudza zvetichaita senyika uyezve tichabuda nechibvumirano kutoita sei panyaya dzemacarbon markets ende takatarisa navo sezvizvizvi isusu vose nyanzvi tinoti nyika dzinofanira kuvandudza zvadzinoita kunyanyanyanya takatarisa kuti nyika zhinji dzapasi pano hadzina mitemo kana yatingati maclimate change act
anoshandeyai
anonyanya kutofosa kana kutarisisa kuti nyika dzingaitei panyaya dzokudzisa chiutsi izvi zvinotarisirwa kuti tichibuda mumusangano uno nyika zhinji dzichandogadzirisa mitemo yadzo yokuti nyaya yokudziswa kwezviutsi chinokonzeresa kushanduka kwamamiriro ochinji okunze zvichaitika chimwe zveche takatarisira ndechekuti panofanira kuvandudzwa nyaya dzemari kana kuti dzefinance dzingabva kumagovernments kana dzingabvawo kuprivate sector kuti dzisapote nyaya iyoyo especially yemitigation neadaptation ndozvatakanyanya kutarisa kuti zvingabuda pamusangano uno weCOP26.